Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 5/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa kuti mutengo wedhiziri waderedzwa nemasendi matatu kana uchitengeswa nedhora rekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuBritain nhasi mangwanani uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana mugovera. Pane vanonzi vari kuronga kuratidzira paurongwa uhu vari kupikisa kukokwa kwavaMnangagwa uyewo zvizvarwa zveBritain zvinonzi zviri kurongawo kuratidzira zvichipikisa kugadzwa kwamambo Charles wetatu asi vari kuratidzira ava vanonzi vanogona kukanganiswa nemutemo wePublic Order Bill uyo unorambidza kuratidzira munguva yakatarwa yekugadzwa kwamambo iyi wakatanga kushanda nemusi wechitatu. Masikati anhasi vaMnangagwa vanonzi vasangana navanamuzvina bhizimusi vekuBritain vane mabhizimusi muZimbabwe pamwe nevamwe vari kuda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vari kuperekedzwa negurukotaro zvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamwe negurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nevamwe vakuru muhurumende. vaMnangagwa ndiwo mutungamiri weZimbabwe wekutanga kushanyira Britain mukati memakore makumi maviri mushure mekushanya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 1994. Asi Zimbabwe yakazotemerwa zvirango pashure ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga abata vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupuraito garepi kuti tinzwe maonero avo.
Izvi zvinotiratidza kuti utungamiri wedzimwe nyika uri kuona mabasa akanaka ari kuitwa nababa vaMnangagwa. Ndo saka tichiona vekuBritain avo vakanga vaine maonero avo kubva makore anodarika makumi maviri vachiratidza kuti iko zvino vanoona ushamwari neZimbabwe chiri chinhu chakavakoshera. Ndizvo muchiona vadaidza mukuru wedu wenyika kuti vazova nawo musi unenge uchiitwa yatingati coronation kugadzwa zviri pamutemo kwamambo Charles.
Kune vamwewo vari kuti hokero yakapiwa vaMnangagwa yakangopiwa vatungamiri venyika dzose pasi rose hazviratidzi shanduko pamaonerwo anoitwa hurumende yeZimbabwe neBritain.
Sevana veZimbabwe zvikuru vaya vanongoona zvakaipa pamusoro penyika yedu ngavadzidze kuti nokuona kuti dzimwe nyika dziri kuona basa riri kuitwa nebato redu reZANU PF basa riri kuitwa nehurumende yedu yababa vaMnangagwa. Havangakuudzii mose kuti ivo vava nechidikwadikwa chokuda kushanda neZimbabwe. Munotozviona muzviito mukokwa ihwohwo hwokuda mwakwa baba vaMnangagwa. Ndiyo meseji yamuri kupuwa sevana veZimbabwe kuti aiwa mukuru wenyu tiri kumuona uri kugona, saka nesuwo vari kumadokero zvikuru Britain tinoona kuva nababa vaMnangagwa pakati pezviitiko zvinokosha munyika medu chiri chinhu chakanaka, ndozvavari kutaura.
Saka ini muri kuona kukokwa ikoku kuchizobatsira kuumba ukama hweZimbabwe neBritain here?
Ndinovimba zvikuru kuti tichienda mberi pachawa no kamba uno simba razwa shukuru pakati pe Zimbabwe ni ma Britania na vamwe ova no vakune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzingava dzaimbova nemuonero wakafanana newayo asi kuzvino vazhinji vakuona kuti vanhu vatema vanotungamirwa vamunangagwa havana ruengo nomunhu vava ruyedio kuti Zimbabwe ifambe iende mberi.
Avanga vari vanokokera nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare naIvan Zininga westudio 7 vari muHarare. Ivan zabatawo vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwewo mafungiro avo.
CCC tikuona kuti kufamba kwavamunangagwa panguva ino vachienda kucoronation ya King Charles. Panguva yekuti maZimbabweans ari kutambura, ari kufane nzara, zvinhu zviri kukwira muzvitoro, mashops, zvakare nguva yekuti nyika iri kushaya mari yekutenga chero magets chaiwo. Zvinoratidza kuti mapriorities avo haana kumira zvakanaka. Zvakare tinoona kuti kuchimiro chenyika yedu yeZimbabwe muinternational community haina kumira zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe iri kuzivikanwa nekutyora kodzero dzevanhu.
Ndezvipi zvamungape semuenzaniso pakutyorwa kwekodzero pamabata?
Takaona zvakaitwa kuna vasikala vangari vhume nevakawanda kunyanya veopposition vatori venhau vanonyora vanyori nevakadaro maartists vaimbi kumbunyikidzwa kwakanyanya maviolations emahuman rights ndoari kuwanda munyika yedu. Tiri kutadza zvakare kugashirwa neinternational community zvakanaka yavanoti international re-engagement. Tiri kuona kuti vari kutadza kunyatsi kuibuditsa nokuti vari kutadza kunyatsi kutonga nyika nomazvo.
Vamunangagwa vari kuti vari kugadzirisa ukama hwenyika nenyika dzekunze. Imimi zvamunokurudzira sebato ndezvipi?
CCC tikusaura kuti munhu wese nganyore sekunovhota sezvakatarwa kuti gore rino tigozoitawo New Great Zimbabwe. Hurumende inokoshesa kugara zvakanaka kwevanhu. Kana vanhu vachizonokwira ndege, vatungamiri vachizonobatsirawo kumacoronation nezvakadaro, vasiyiwo vanhu kumba, vadya, vakaguta. Vana vaienda kuzvikoro, zvipatara zvine mishonga.
Muri kuti rwendo rwavamunangagwa haruna kukosha here?
Pari zvino tikuona kuti tifokase pane kuenda kunze kwenyika, nyika isina kunyatsi kugadzikana. Zvinoratidza kuti mapriorities haana kumira zvakanaka. Zvakare takaona vamunangagwa vachitenga private jet inoita $54 million. Mari iyoyo imari yakadai yakaenda kuzvipatara, kuzvikoro, kuona kuti nyika ine magetsi nekuti nyika yafamba zvakanaka.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC muzvare Fadzai Mahere vari parunhare muHarare naIvan Zininga westudio 7. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nhasi kuti yaderedza mutengo wemafuta edhiziri rinotengeswa nemari yekuAmerica nechikamu chimwe chete nezvigatupfumbamwe kubva muzana kana kuti 1.9%. Mutengo uyu wadzikiswa nemasendi matatu ekuAmerica uchibva padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemana kana kuti US$1.64 parita kuenda padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$1.61 parita kutanga nhasi kusvika musi wa5 mwedzi unouya. Asi ZERA yazivisa kuti mutengo wedhiziri mumadhora emunyika wakwira kubva paZimbabwe $1,546 kuenda paZimbabwe $1,756 palita. Mutengo wemafuta epeturu hauna kushanduka kwese kumadhora emunyika nemadhora ekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuderera uku kwakonzerwa nekuderera kwemutengo wedhiziri pasi rose. Asi vanoti kunyanga hazvo mutengo wedhiziri wadzikiswa nemasendi matatu, kuderera uku hakuna zvikuru zvakunoshandura pamitengo yezvinhu munyika.
Hongu kudzikiswa kwegazeted price yedhiziri kwakanaka, kunorerutsa mitengo yezvinhu. Asi takaona kuti mtengo wa diesel unanyangu derera ne percentage yakakura wangu derera ne about 2% chete. In no way percentage is really very significant. Kana takatarisa nyaya kuti zvingave neshanduko yakanyanya here in terms of kuderera kwemutengo yezvinhu kana kuderera kwe mutengo wekufambisa zvinhu.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingadzika muzvitoro nekudzikiswawo kwaitwa diesel uko?
Of course, knows how to my business account ari kushandisa magenerator nekunetsa kwa kuchiita magetsi. Magenerator anenge achishandisa diesel, saka zvinongobatsirawo, but percentage decline yacho haina hatingati iri very significant.
Chii chingadai chaita kuti mutengo wediesel udzikiswe munyika?
Mutengo wediesel wangoderera takatarisa maUS dollar chete. Zviri kukonzereswawo nezviri kuitika paglobal market. Tutaona average price diesel ichitiderere makaona from rapera diesel rari chiita on average about $1.26 shondorino raderera nekusvika pa about $1.21 per liter. Then mutengo wepetrol wangoramba uri stagnant at $1.31 shondorino tichienzanisa shondorapera. Saka kuderera kwemutengo wediesel kurungoteedzera zviri kuitika paglobal market. Kuderera kwaita Zimbabwe dollar simba remari yemuno kwaita kuti price yemafuta in Zim dollars inge ichiita seinokwira.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi vefodya munyika vari kuchema chema kuti mitengo yefodya haisati yachinja kwemakore anechitsama, vachiti izvi zvave kuita kuti vanetseke kudzokera muminda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMorris Ndanga vava nemakore gumi nemasere vachirima fodya kuHarare South pedyo nekuBeatrice kunze kweHarare. VaNdanga, avo vange vachitengesa fodya yavo kumusika weTNZ muHarare, vati zvisine nekukwira kuri kuita zvinhu, mitengo yefodya pamusika wefodya haisi kushanduka.
Haasi kukwira mapurize avo for the past 5 years. Tinongoita 530, 540, 550 maximum otherwise.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe murimi vaFoster Gwanzura vanorimawo fodya vachibatsirwa neTNZ.
Asi nekufamba kwenguva handizivi kuti TNZ yaita sei vaakudzikisa mapurize. Saka mukudzikisa kwavari kuita mapurize tiri kuedza kutaura navo kuti vakomana vacho vechina havateereri.
AGwanzura vati kunyange hazvo vachitengerwa zvekurima zvese neTNZ pamwe nekubatsirwa kuwana mishina nezvekushandisa pakurima nekuomesa fodya, vati dzimwe dzenguva bhizimusi ravo rekurima fodya iri riri kuvasiya vasina chavanacho kana kusara nezvikwereti kumakambani aya. VaAlbert Chakala vanorima pasi peForester Estates Mvurwi vadembawo kuhurumende kuti idzikewo mitengo yefodya sezvainoita kune zvimwe zvirimwa, kwete kuti mutengo utarwe nevanotenga fodya.
Zvino hurumende ingadai yapindirawo kuti zvimwe zvinhu zvigadzirisike, because fodya inotengeswa neauction. There is no gazetted price. Saka kana ichitengeswa neauction haukwanise kusvipana nabaya.
Fodya inotengeswa kumisika yefodya, uye vatengi ndivo vanotara kuti mhando yefodya yauya nemurimi inoita mari. Sachigaro weTobacco Growers Association vaBright Bvukumbwe vaudza Studio 7 kuti varimi munyika vari kuchema chema nemitengo, asi vakati dambudziko guru nderekuti kudzimwa dzimwa kwaiitwa magetsi kwange kwakanyanya, izvo zvakakanganisa zvakanyanya kuomeswa kwefodya gore rino.
Gore rinoranga raka oma magetsi kwakusina. Munhu wese akaita fodya ari kutoremerwa, ende aine tariro yekuti pane zvaari kuwana izvozvo anokwanisa kuti adzokere kumunda uye kubhadhara vanhu. Saka varimi vazhinji tiri kuchema neminyaya yemaprizes ari pakati nepakati.
Varimi vanga vachitengesa fodya vatiwo fodya yakadyarwa ichimirira mvura yemudenga ine mari iri pasi, zvekuti imwe iri kutotengwa nemari iri pasi pemadhora mavire kwa Amerika pa kilogramu sezvo yakaita mavara nekuda kwemvura yakawandisa. Asi vati fojika inorimwa nemadiridziro ndiyo yakabuda zviri nani. Studio 7 yataura nevarimi ava pakushanya kuvatori venhau kukambani inoshanda nevarimi kurima nekutenga fojika yeTNC yekuChina. Mukuru weTNC uye variwo sachigaro vemabhizimisi ekuChina muZimbabwe vawenjili vati mari yemutengo wefodya inoenderana nezvinenge zvichiitika kumusika wepasi rese nekudaro havanawo zvavanogona kuita.
The price is more decided like by the international market, which is not controlled by anyone, because as for TNC, we are trying to our best to support our farmers, as we provide all these interest of loan, free loans.
Vachibvunzwa kuti sei vasingaisima industry anovandudza fodya munyika muno kuitira kuti zvigadzirwa zvinobva kufodya zviunzewo mari yakawanda munyika pamwe nemabasa pane kuiburitsa munyika yakadaro. Vali vati mhando yefodya dzavanogadzira inoda kusanganiswa nezvimwe zvakawanda kana kuti blending zvisingawanikwi munyika. Vatiwo fodya yavari kuwanawo munyika ishomawo vachiti zviri nyore kugadzirira zvinhu kuChina sezvo kuri iko kune zvakawanda zvava noshandisa. Kambani nevarimi vanosvika mazana maviri vainobatsira kurima fodya munyika uye inoti kubva kuvarimi ava inowana makirogiramu mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million kgs sefodya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kunetseka kuti risvitse rubatsiro muguta guru reSudan reKhartoum nemamwe matunhu ari kuona hondo nekukandwa kwezvombo pasi kuri kuramba kuchikundikana. Mutauriri weWFP muSudan Amaeleni Kingsley vakazivisa nezuro kuti sangano ravo ratanga kupa rubatsiro rwechikafu kuvanhu vakatiza kurwisana vari munzvimbo dzavakati dzine runyararo. Masangano enhau muJapan anoti murume mumwe chete akaurayiwa uye zvivakwa zvakaondomoka mushure mekundengendeka kwepasi kwakasimba kwakarova pedyo nekumahombekombe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reAmerica rinoona nezvezvidzidzo zvemamiriro epasi rino reUS Geological Survey rinoti kundengendeka uku uko kwaive neuremu hwe6.2 magnitude kwakaitika nenguva dzemasikati enguva dzekuJapan. Chipanga mazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica kana kuti White House National Security Advisor vaJack Sullivan vakazivisa nezuro China kuti vachashanya kuSaudi Arabia mukupera kwesvondo kuno kunaurirano nevatungamiri veSaudi Arabia. VaSullivan vachasanganawo nevamwe vavo vanobva kuUnited Arab Emirates nekuIndia. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vari kukashamadzwa nekwavanoti kuwandisa kwehupfumi hwemwanasikana wevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, amai Bona Chikore nemurume wavo vaSimba Chikore avari kurambana uye vari kukurudzira hurumende kuti iferefete kuti hupfumi uhu hwakawanikwa sei. Godwin Mangudza anotipa nyaya inotevera.
Magwaro ekurambana kwevaviri ava ekuti vagovane hupfumi hwavainawo anoratidza kuti vane hupfumi hunotyisa hunosanganisira mapurazi makumi maviri nerimwe, pamwe nedzimba namastendi zvinodarika makumi mashanu kumisha inogara Shoroma muHarare. Pamusoro pezvo vane dzimotokari dzakawanda uyewo imba yemhando yepamusorosoro inonzi iri kuDubai. Vatavani Mlambo Jenya vanogara kuChipinge vati upfumi ihuhu hwakawandisa zvekuti kunyange dai vaviri ava vakashanda pamwe chete vangarai vasina kuwana upfumi hwakadai mumakore avagara vese, vachiti hurumende inofanira kuongorora kuti vakahuwana sei.
Upfumi ihwohwo hunofanira kurijiswa nekoti. Zvaitwa mapurisa apindira, ve-uncorruption vapindira, koti yozopa determination.
Izvi zvatsigirwa negweta vakudzai Kadzere, avo vati upfumi hwese husina tsanangudzo hunofanira kuferefetwa pachishandiswa mutemo weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act.
Zvinhu zvinofanira kuita kuti avo vanoongorora nyaya dzeuori munyika vamutore vaende naye kuhaikoti kuti atudze iye ega pamberi pedare kuti upfumi hwo akauwana kupi pamutemo wedu weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act.
Vakadzere vaenderera mberi vachiti hapana chakaipa kuti munhu aite upfumi, asi kuti upfumi hwese hunofanira kuwanikwa nenzira dzakajeka uye munhu achibhadhara mitero. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaSimon Hove vati kunyange Bona ange ari mwana wemutungamiri wenyika vaMugabe, zvinofanira kuburiswa pachena kuti akawana sei pfuma yakawanda kudai. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida muyesaurombe vati kunyange hazvo paine kunyunyuta munyika pamusoro peupfumi hwavaviri ava, panenge pasina chakashata kunze pokunge paita vanhu vane umboo hwekuti hwakawanikwa zvisiri pamutemo.
Saka zvinodipenda nekuti pane here umbo huripo uye vanoita zvemutemo vakwanisa here kunga vachiita mainvestigation kuti vaone kuti pane zviripo here. Dzimwe nguva tigogona kunyunyuta izvozvo vanoita zviripo zvakashandirwa mapepa aripo, asi kana asipo ndopanopinda vemutemo.
Vachikore vakataura mumagwaro avo kudare kuti zvimwe zvinhu vaizvipiwa semubhadharo pamabasa avaitumwa natezvara vavo uye zvimwe zvinhu vakazvipiwa sezvipo pamuchato wavo, asi dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavakanyoresa mumagwaro avo kudare dziri kuna Kariki Cree muHarare dzinonzi nekambani yeArson Property Development Company hadzisi dzavo uye dzinofanira kubviswa pazvinhu zvinofanira kugovanwa pakurambana kwavaviri ava. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravachikore vaRogers Matsikidze kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kambani yeArson Property Development inoti mastendi aya ndeayo pamwe nebazi rezvekutongwa kwematunhu uye akawanikwa nevaviri ava zviri kunze kwemutemo zvekuti yakatokwidza nyaya iyi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mutauri weZimbabwe Anti-Corruption Commission Zaki Amaitandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti hongu vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reguta reHarare pamusoro pekuti mastendi aya akaenda sei pasebazi rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekambani iyi. Asi tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu vaGeorge Magoshongwe muna Gumiguru 2019 ichienda kukanzuru yeHarare inoratidza kuti bazi rezvekutongwa kwematunhu raida kutora dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dziri mumusha weBorodo muHarare kubva kukanzuru iyi. Vanoongorora nyaya dzeuori vaitai Ruben Mbofana vati zviri kuitika izvi zvinoburitsa uori huri kuitika munyika, vachiti uye hurumende haina shungu yekuferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anoimba musambo weZim Dancehall McDonald Chikuru anozivikanwa neremagitare rekuti Maki wacho. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mahora, 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 get Vanje vano loka kuma six. Anje ndio madiri HF. Vano ndikinza mukwarantaini. Vakandinzwa ini ndichiti hetsu.
Arama kitsanga ndakashitanga ndichiri mudiki. Haite very young age ndichiri mudiki.
Saka vabereki venyu vaitwa kudi mukoma muchitanga kurova magitare.
Pandakatanga vabereki vangu vanga vasingatombozvidi. Vaiti ndezveurombe rombe. Hanzi mberi zvechikoro.
Veruzhinji vari kutambira sei mimhanzi yamuri kurova.
Ini vanhu mumusi yangu vakutambira zviri raiti. Hana kupinda kumashure ndichididi. Makomenzi ari raiti zvekuti vanhu vari kuvura zvekuti vakuna kigoneki. Imusic yandova aiimbirai.
Kutemo yavo inovharisa masini. Hanzi hapana anopinda mugedhi kana asina kutopewa vaccine. Vangu vanondisaisha achiwa here kunditengesa sanitizer.
Matambudziko amunosangana nawo muchigame ichi ndeyapi?
Ini machallenge zvatisangana nawo muindustry nekuti big artist edu haadi kuti tova kulab tinombobvapo kana something. Pamwe hadoda kuti tombobviswa something kana kudii, saka mafanisi tione pakaipa. Echawani kwawo kana maradio stations akawandi sekuti tikwanisa kupusha music yedu zviri pachena zvinhu zvinatsoendekawo.
Vanoda kukubata iwo, vanoda kukubhukai kumashow, vanoda kuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana panhamba dzo. 0719-511-893 kudzokorodza 0719-511-893 oro kuenda pa Facebook yangu nochimaki wacho McDonald's anondiwana ipapo ndo yeshemusemi ne Instagram.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndapi?
Ini mashoko angu kuvatsigiri ndongoti rambe muchingo chikurudzira. Tinosvika chete chimwe subscribe pamayoutube channel yedu. Muchiuya kumashows zvinobuda.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokarova nhasi woza Friday kudai?
Kandiri kubuda nako kanonza timbosiyana. Hameta basi ndotenda.
Viaggio ma ora, ma ora, la vista festa. Ini ni ame dream, doda kuchenga weiba ne dream, doda ziawa jire be dream, dozi ziri hoti kunge mbura ya ndo steam, bangiri musango ndiri kufima, ndiri kushanda ndiri mundima, masizi angu ndiri kusima, ndiri kurima jiro murima, asi vamwe vacho vanondipima, ndashanda mari vanondinyima, life yacho yagara inorema, that's why ndisingazoje ndikunojima. Pani nongorira vanongodzima wakanda makumenzi life pando streama asi no resist ndiri chitima mumashaki momo ndinongodzima wangu life yacho maura mazimba ya mazombi nemagura nenda akanditsuma kuti mugome ndisazotura noda kunditema nyora saka tsamba yangu ndazonyora ndiri kutsvaga majora nemagozigozi ndaisizora. Life yacho izere nemahitazi vanokuteera semunja mahitazi dm vanokupa blue tikati ndoe number one kuyiwa wangu isa status ingori chekcheki mwoyo wangu wakaitwa chekcheki nemabhebhi akandipa adbeg aivenelazvinefi apa ndanganamira undoia. Life yacho maura mazemba ya mazombi nemagura nenga akanditsuma noda kunditema nyora saka tsamba yangu ndazonyora ndiri kutsvaga majora nemagozigozi daisi.
Manga muchinzwa kambo kanonzi hatimbosiyana manzwa huri kuro yataita naMcDonald Chikuru anozivikanwa neremagitare rekuti Maki wacho ari parunhare muHarare naIvans Tiningawe Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi tiri kutarisa nezvekugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana nekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumabiko aya kuLondon. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles vechitatu mangwana. Hurumende yokurudzirwa kuferefeta upfumi hwakanyoreswa mumagwaro ari kumatare ekurambana kwaamai Bona Chikore nemurume wavo Vasimba Chikore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusemi na mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
siyakwazi ukuthi amanye ama-MPs asekela abantu beZimbabwe abadubekayo, bake bazama ukuthi bakumise, but ngibona ngani baphuza. Bakhulumile sibili ngodaba lolokuthi Mnangagwa akamelanga abuye ngapha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele Bhilithane ekuseni namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi yakulelo lizwe uKing Charles III kusasa.
Uhulumende akancibiliki ngendaba yeholo lethu le-US dollar sala. Ingxoxo ephumileyo ukuthi ababalisi bathe ngendlela ohlukumeza olukhono lukahulumende ngcono besebenze amalanga amabili.
Ababalisi bemaphandleni bathi kabasoze baye esikolo nsuku zonke ekuvulweni kwezikolo kusasa, bekhonona ngeholo eliphansi. Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uIshmael Moyo, waziwa njalo ngegama lokuthi Slender, ehamba leqembu lakhe leUnity Boys. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele Bhilithane ekuseni namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi yakulelo lizwe uKing Charles III kusasa. Uhambo lolu luza ngesikhathi ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBhilithane ziqoqa ukutshengisela kusasa phezu kohambo lukaMnangagwa lolu, ngoba zisithi ungumbusi omubi kakhulu obengamelanga anxuswe kulumkhosi. Kodwa ukutshengisela lokhu kulakho ukungaphumeleli, ngoba uhulumende weBhilithane ethule umthetho ovimba ukutshengisela ngesikhathi sokugcotshwa kukaKing Charles. Umnangagwa uhlanganelo wake waba inhloko kahulumende weLebhilithane umnumzana Tony Blair, njalo iofisi yakhe ithi bebekhuluma ngokuvuselela ubudlelwano phakathi weZimbabwe lamazwe angentshonalanga, ikakhulu yona iBhilithane leMelika. Umnangagwa uhlangane njalo lomphathintambo obona ngobudlelwano beBhilithane lamanye amazwe umnumzana Andrew Mitchell, kanye labosomabhizimusi ezama ukubahuga ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla sebandla leTRIPC kweleBhilithane uNkosazana Barbara Gwangwara, yena othi uMnangagwa ubengamelanga anxuswe kulumkhosi.
Ngiyavumelana labo laba bathi ubengamelanga avunyelwe, ngoba besihlezi sisizwa uMnangagwa ehlale esithi i-CCC kumbe uNelson Chamisa labo mithi ngama-puppets of the West. So nasesimangala ukuthi bona nxa sebebuya ngapha bona behlala besithi abanye abantu ababuya ngapha ngamapapets ikho kokuqala. Okwesibili, thina silokudana kakhulu ukuthi ukubuya kwabo ngapha omnangagwa bona bengabantu abayephula amalungelo abantu. IBritain kumbe UK lilizwe elinanzelela amalungelo abantu, yikho ubona kulabantu abaningi abangapha ababalekela umbuso weZANU-PF abacatshile kumbe sithi ngama-refugees. So kuyasimangalisa kakhulu lokhu ukuthi kungabe kuhamba njani, kumbe yindaba yegolide leli, kumbe sebethayine ligolide leli abalibona elibhobokileyo. Lathi sisakhangele nje ukuthi sibone siyakwazi ukuthi amanye ama-MPs asekela abantu beZimbabwe abadubekayo bake bazama ukuthi bakumise, but ngibona ngani baphuza. Bakhulumile sibili ngodaba lolokuthi uMnangagwa akamelanga abuye ngapha kweleyo eNgilandi.
Isike sezwa abanye besithi balakho ukutshengisela khona ngapho eNgilandi. Kukhona yini elikwaziyo ngalolu hlelo, kumbe lingaba yingxenye yalokho okutshengisela na?
Ukutshengisela besiplan ukuthi sitshengisele, esithemba ukuthi kuzayenzakala, kodwa sibone amapholisa afake umbiko wokuthi akula mbikitsho eza kwenzakala. Abantu bazabotshwa kulomthetho ohle wafakwa masinyazanyana wokuthi abantu bengatholakala bebhikisha bayabotshwa, okuyinto edanisayo kakhulu, and okuyinto futhi ehanjiswe futhi emthethandaba ukuthi umthetho wonalowo ukhitshwe. Esithemba ukuthi khona uzakhitshwa. Bangabe bekhona, angifuni ukuthi ngikhulume okuningi, kodwa kukhona okwenzakalayo, kukhona okuplanwayo.
Unkosazana Barbara Gwangwara ngoibandla le-TCCC kwelebilitane. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Philip Gawule othi labo abasola ukunxuswa kukaMnangagwa kumele bakhulume lohulumende weBilitane onguye omnxusileyo.
Bakhumbula ukuthi yena bona babamnxusile imongameli, angasiboni isizathu sokumnxusa ukuthi bamnxuseleni. Bayakhohlwa ukuthi vele iBritain yayisikolonayizile, sathi ikoloni yeBritani. Ngako kade ukube kulungisiseni izinto zonke ezilungisayo, kumele yona iNgilandi isi-engage, i-UK imele isi-engage, sibili sisebenze ndawonye njengakhona kose kuningi esimele sikwenze sindawonye. Yikho-ke umongameli esihlale sithi yena uzimisele ukuthi avule amasango sidlelane lamazwe amanye omhlaba. Ngokunjalo amboni i-politics ezinjalo zingena ngapha ekutheni umuntu ngayenqesiwe sekukhulunywa ukuthi unxuselweni uthweni. Hhayi, kababuze bone yona iNgilandi yenxusa umongameli, makubahlupha ukuthi kuyini okuba ukwenxusa. Amboni unxusa ukunxusa kwamongameli kulani nomunye umuntu ukuthi ngayenqusiwe unxusiwe, nayenganxuswanga kanxuswanga unganxuswanga kwaphela.
Labo abathi uMnangagwa ubengamelanga anxuswe bakhuluma njalo ngodaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe, okuludaba oluchaywe i-documentary ye-Al Jazeera. Bathi ubaba uMnangagwa uthintekile kulolu daba, kathi kukhulunywe ngaye njalo kudaba lwe-chrome. Ngokunjalo bathi ukhanya engumuntu othinteka kundaba zenkohlakalo, yikho nje besithi hayi, ngaphandle kokuthi bathi wephula amalungelo, ukhanya engumuntu okhohlakeleyo njalo.
Nkomo, wena abantu bakanabakati be-opposition, lobo kukhutshwa ngabantu be-opposition bakhampena ngakho khonokho. Abantu abayesulelayo ukuthi lona ngumhedeni, lona yikuthi uNkulunkulu ngiwaziyo. Kodwa emtweni naleyo Nkomo, kungena ngaphi kathi kwe-Al Jazeera, kungena ngaphi ekunxuseni kapresident yaseBrithani? Ukunxuswa kwapresident yaseBrithani akube kodwa, okwe-Al Jazeera lapho kube kodwa.
UMnumzana Philip Gawule, lilunga leZANU-PF, sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje ukufuthelana phakathi komdeni ka-King Charles III kukhanya kuqhubeka. Nanku inkosana uHarry uvikwa engasoze aye lomkakhe emkhosini wakusasa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Sipho senkosi Machokomola Bhalule, isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane.
Awukho umuzi ongathunqa intuthu umndeni ube uphathelene isikhali thukuzele nduku emqubeni imuli leyi ingazathi idabuka naphakathi nje kuyabangwa izinto eziningi ezinye sizibona lapha sizifunda ke kumaphephandaba lasemabhukwini abhaliweyo lapha ebhalwe yinkosana uHari kodwa inkosi bizama nje ukuthi ihlanganise umndeni kuze iyakhe umndeni wayo ubahlanganise kakhulu amadodana akhe kodwa ke hayi ukhanya ngathi kulobunzimanyana ngoba nxa ubona indoda eyindoda esithethe inkosana uHari ebuya echiya unkosikazi wakhe kwele Melika echiya labantwana kwele America ebuya yedwa kutsho ukuthi kukhona okukhulu ngoba phela laba bantwana obachiyayo uHari ngabantwana abangabazukulu benkosi manje abantwana abangabazukulu benkosi nxa uyisemkhulu egcotshwa ubukhosi bona bengekho kutsho ukuthi phela umndeni wonke lo wendlunkulu udabukene phakathi phela
isikhathi lesi ebusa sebemjayila yini abantu uKing Charles kuningi yini abakhanya bekuthanda ngaye bayamemukela yini lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamila
bayamukela ngendlela yokuthi bebesebelesikhathi vele bemazi ukuthi nguye olindele ukuthi ethathe isihlalo sobukhosi baba khona bonabo nje ababili abathathu abaphikisayo ababe bengamfuni kodwa abantu abaningi kuleli lizwe bayamamukela sibili kakhulu njalo bayamukela lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamila loba nje sikwazi thina ukuthi kwakulezi gigaba kulezi ndaba ezazizindaba ezazisinda abantu ezayenzakalayo ngo kufa kuka nkosikazi wakuqala okaCharles uDiana abantu balapha bakhangela belalele bebone ubukhosi lobu babuhlonipha kakhulu nxa buvele sobusezandleni zomunye umuntu sebehlonipha seneso sihlalo sokuthi nguye osethethe sokumele ehlonitshwe ngoba uhulumende walapha laye uyahlonipha ungaphansi kwesihlalo senkosi ubuswa yinkosi loba nje imithetho yona iyenziwa nguhulumende kodwa inkosi iyo eyiyo elikhanda lombuso waleli lizwe yikho kubuswa kanjalo kuleli lizwe laseBritain inkosi ebusa amangisi ibuse lamaScottish iphinde ibuse lamaWelsh ibisibusa lamanye amazwe angaphandle afana nalabo Canada afana nalabo New Zealand afana nalabo Australia iphinde futhi ibe inkosi ekhokhela iCommonwealth so kubanzi kakhulu sibili ngesimo sobukhosi lowo
umnumzana Sipho senkosi Machokomola Balule isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempila kahle kwelebilithane ubexoxa lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ababalisi abaphansi komanyano ozibiza ngokuthi Teachers for US Dollar bathi bazasebenza kabili kuphela ngeviki ekuvulweni kwezikolo ngomvulo okuyindlela yokukhonona ngeholo eliphansi kubika uBathabile Masuku
isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo uthi bazaqala ukusebenza amalanga amabili ngeviki ngomvulo langolwesibili besalinde ukuthi uhulumende akhuphule iholo labo
uhulumende akancibiliki ngendaba yeholo lethu le-US dollar salary ingxoxo ephumileyo ukuthi ababalisi bathe ngendlela ohlukumezo olukhona lukahulumende ngcono besebenze amalanga amabili
ilunga leyinye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Goodwill Kaderera uthi ababalisi bakhangelelwe ukuthi labo babe lezinto ezipheleleyo besiya ezikolweni
the measures for the smooth opening of schools
nxa sikhangele ukuvula kwesikolo sibona ukuthi wonke umuntu ophathelane lezikolo ufanele ebekwazi sikhangela njalo indlela zokuthi ababalisi bagcinakale ngoba yibo abahlala belabafundi isikhathi esiningi
umnumzana Ekel Ncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union izineo yena ke uthi ukulungisela kwababalisi ukuvula izikolo kunzima ngoba bengela mali eneleyo yokubuyela emsebenzini.
State of preparedness yama teacher kulungile ukuvula kwesikolo. Inzima kakhulu ukukhuluma ngayo ababalisi abalamali sokuthi bagade bona bathenga ukudla nike abantwana izimali zokugada la obesiye esikolo sabo.
Unkosikazi Thando Bebe, umsekeli kaMabhalane we-Educators Union of Zimbabwe, uthi uhulumende kumele enze imizamo yonke ukukhulumisana kusasemasinyane.
Endeni uthi uhulumende angezelele iholo lababalisi, inongezelela i-allowance ekwazi mhlophe ukuthi nxa umuntu sethatha umhlalaphansi akudla i-pension ikabe ungelalutho, ngoba i-allowance njalo futhi yinto eqhutshwa. Ababalisi bayafisa ukuthi nawo uhulumende wenza into ekhanyayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi ababalisi labantwana besikolo bakhangelele ukuba sezikolo malanga onke.
Izikolo zikhangelelwe ukuvula mhla ka-8 Nkwenkwezi ngomvulo ozayo. Abantwana lababalisi bakhangelelwe ukuthi babe khona kuze kuye abezemfundo bazabe bekhangele konke okwenzakalayo ngesikhathi lesi.
Umhlangano wokugcina phakathi kukahulumende kanye lenhlanganiso emele izisebenzi eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions wawumele uqhutshwe ngenyanga edluleyo kaMabasa mhla ka-21 awuphumelelanga ngemva kokuba inhlanganiso emele izisebenzi yala ukwamukela okwakuphawulwe nguhulumende. Uhulumende ucine ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngaphandle kwabezempilakahle ngoMabasa ngesilinganiso esiphethwe kabili i-100%. Wengeza njalo ekhangelane lengozi yobhubhane lwe-COVID-19 ngesilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25%. Kuthi ababalisi baphiwa lamadola angamachumi ayisitshiyagalombili emali yeMelika i-$80 phezulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Kambe ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili kukasiqokoqela Mphoko, indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko, kungaba kutshengisa na ukuthi ilizwe lilandela umthetho? Umphoko utholakale elecala lokudlwengula umzukulu wakhe oweleminyaka elichumi lambili, 12 years. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umphoko elinde ukugwetshwa ubese ngumuntu osekela ibandla leZANU-PF ngamandla eloba enkundleni zokuxhumana. Sixoxele ucubungula ezombusazwe uMnumzana Thande Kozintimkandla.
Singathi nxa sikhangela ngecala lakhe, uhlobo lwecala lakhe olokubhinya, licala elingelani lobani. Uthi ngumntakabani, ngowalibibandla, awusebenzi ngoba ibubhinya, ibudlova abenzileyo. Labo abaseselonembeza kuleli abandla ngabona kuyabayangisa labo. Kanti njalo loyise angaze akangene kule ndaba ngitsho ngoba ngiyobugebengu, icala lidalwe nguye, kumele kuqondane laye. Kuthi ngumntakabani, wenzeni ecaleni elinjengaleli? Angiboni ukuthi kungatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyalandela umthetho, ngoba vele kumele kube njalo. Nxa ebhinyile, ubhinyile, kakuboshelwe, akugwetshelwe khona lokho. Nxa kulobufakazi sebanjiwe, angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu. Icala likasiqokoqela licala lokudlwengula, licala esigwebo esibhalwe phansi ukuthi kumele enziwe lokhu. Wenziwe khona lokho kanye kumele lingabe kwenziwe. Kakulanda uhulumende, umlando ukuye. Uhulumende angazake athi ye thina umthetho sawulandela, kanti ubevele kuyathiwani nxa edlwengulile. Icala elingelani lokuthi uhulumende angacasha athini, ngoba nxa ubufakazi bukhona usegcekeni kumele agwetshwe njengabo bonke labo asehlangane labo khona ngale abenze amacala afana nayo.
Yena siyambona ukubana ubengane sengumuntu ongumlandeli webandla leZANU-PF oqotho ngoba sembone sibile egcwele lapha enkundleni zokuxhumana ebhala into ezijengisa ukubana uyasekela ibandla lezani PF ngokugcweleyo. Kungaba ukuthi ubezama uncenga yini ukuthi angavalelwa?
Yebo kambe angagcwala indawo zonke ekhukhumeza ekhuza ibandla lezani PF engxenye elethemba lokuthi ngxenye ibandla lelo njengoba abaningi bakhona bejwayele ukuthi lizabavikela kakumsizanga ngalutho. Ye ngoba leli cala lakhe ngelebugebengu obusegcekeni iZANU PF imvama yayo ikuvikela labo abakhanya bethinteka kwezombusazwe.
Umnumzana Thande Kozinti Mkandla ucubungula ezombusazwe. Iqembu lamantombazana amathathu amavili awo afunda esikolweni sesecondary eseGirls College kwaBulawayo, loyedwa ufunda eBaitbridge, linqobe kumncintiswano wokulungisa izinto kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-technology United States of America Texpo 2023. Lo mncintiswano uqoqwe ngabesikolo someli weMelika eZimbabwe njalo wenzelwe ekolishini leNational University of Science and Technology iNasti kwaBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abathathu laba ababalisa uFuluphezani Mabidi, uLayela Muthukwa loTendai Jakatinda banqobe ngohlelo lwabo lokuphuma lezibane eziqondisa ukuhamba kwezimota ama-traffic lights asebenzisa amandla elanga le-battery lokulondoloza lawo mandla ngosuku lapho eliyabe lingachisi okwenelayo njengoba ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi. Amantombazana la anqobe amanye amaqembu amathathu abakade bephiwe imisebenzi yokudla ingqondo besebenzisa imitshina yakulezi insuku. Elemelika liphakathi kokuhlomisa abasakhulayo beZimbabwe ukuba baqale ukukhwabitha imisebenzi yokusebenza kwemitshina yakulezi insuku ekuphumeni lamasu anceda umhlaba. Unkosazana Layla Muthukwa ngomunye wabakuleli qembu elinqobileyo uchaza kabanzi ngomsebenzi abawenzileyo wokuphuma lesibane sokuqondisa ukuhamba kwezimota emgwaqweni.
Insizwe siwinile, sethu number one sesiya eCape Town kunje so and sithabile kuwo.
Unkosazana Nomalanga Ncube abathethe isicoco sesibili uthi bafunde okuningi nge-USA Zimbabwe Texpo.
Sijabulile ukuthi sikhulume sifike lapha sihlale labanye sithole experience nale esitholileyo. Kuyathabisa ukuthi sifundile kakhulu ngezinto esingazazi.
Uthabo Lezwe Mabanda ofundela ukuba ngumanjinela ekolitshini ele-University of Zimbabwe nalabanye bakhe bathethe isicoco sesithathu, yena ke uchasisa ngomtshina abaphume lawo owazisa ngokuchitheka kwe-gas endlini.
Thina silanda ukuyenza i-gas safety, so sizabe sincedisa nge-safety of using ama-gas gas tanks endlini zabantu.
ULebohang Sebata labanye bakhe bachaza ukusebenza kwamandla kagesi le-generator emakhaya elizacitsha lokuzilayitha kungela muntu okwenzayo.
Iproject yethu kwikhokhona senze umshina ozawutshintsha between amagesi izesa kumbe i-generator ompisoli yawutshintsha khona la inestepwebu.
Ukusebenza kwemitshina yakulezi insuku kuqakathekile, yikho libona uhulumende weMelika esekela uhlelo lolu, kutsho ummeli we-USA oqondisa inhlelo kuleli unkosazana Mac Riggs. Abafundi abanqobe umncintiswano owezim USA Texpo 2023 bathole imivuzo ethile njalo bazadlulela phambili besiyancintisa kumncintiswano owe-South Africa Zimbabwe USA Texpo 2023. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my time.
Kuza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uIshmael Moyo owaziwa njalo ngegama lokuthi Slender ehamba leqembu lakhe leUnity Boys. USlender udabuka esigabeni seKajana eLupane kodwa ucula ekwele South Africa. Lapha ke uphethe idlalate lakhe elitsha.
Salibonani, salibonani kusiphi 7, salibonani balandeli nabalaleli. Mina ngokuzalwa ngizalwa eLupane ngomnyambambile khona lemakhuswini esigabeni seKajana. Kusho ukuthi endimeni yomculo sengilethuba mpela ngikiyo kodwa ke ekurekhodeni esiqondane nami ingoma ngiqale ngo-2019. Ayihambi ngedwa, ngihamba nabadlali bamakatari, nami ngiyidlala ekatari nabadlali bengoma abayibona abajayivayo. Siphuma sonke khona leLupane, sinabo abafuthi abaphuma endaweni ezihlukeneyo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okwamanje sisebenza lo msebenzi selizweni leSouth Africa. Ikhona lapho esisebenza sikhona. Abangathanda ukuthi besupport abaselizweni lokuzalwa ama-CD yethu nama-T-shirt nama-memory card USB ephumula East Rovers. Ikho lapho kutholakala khona kudadewethu. Ikanti ngapha eSouth Africa esiphila sikhona kutholakala ku 067-9192-329.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli nabalaleli ngibatshiyela amazwi athi basale ethembeni, beqhubeke besupporta njalo bebekezele. Ngoba walonyaka ngo-2023 siyaqhamukela ku-2024. Esimkhangeleleyo album elisha elizophuma mhlaka 2 August. Album leli lithi Ubunyama Abuhlangani Lobukhanya. Ngiyathanda ukubonga kakhulu kubalandeli nabalaleli bonke elithela ngithatha isikhathi sami langibamela uStudio 7. Siyabonga.
Oh, uSlenda ehamba leqembu lakhe le Unity Boys abesabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Kulife Talk lamhlanje sikhangela ukuya kukamongameli yamasoni Mnangagwa emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi kweleBhilithane uKing Charles III kusasa. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani
muri yeZimbabwe.